manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musuwe mugovera chikunguru 8/2023 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa voramba kuti munyika muri kuita mhirizhonga yezvematongerwo enyika kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanosoni chamisa vanobatana nevamwe pakunochema mudzimai wevave gamba renyika vadhumiswa dhabengwa amaizodwa dhabengwa avaradzikwa nhasi bato reTripleC rinobudirira kuisa magwaro ekupikisa danho rakatorwa nemapurisa ekubhindura rekuvarambidza kuita musangano wavo kumatare edzimhosva Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanoti munyika hamuna mhirizhonga uye vanoshuvira sarudzo dzisinawo mhirizhonga asi vanopikisa vanoti aya manyepo. Nonorai jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechemanza kumagunje mudunhu remashangaland west vamunangagwa vati munyika hamuna mhirizhonga nokudaro vanoda kuti zvirambe zvakadaro
up to now there's been no violence let's keep this it is good for us we don't need to please anybody vanhu mishati nogara namasabhuku edu mahedman namadzimambo Gati paridze kuirana.
Vamunangagwa vanoti pane vamwe vavasina kudoma nemazita vanoda kuti munyika muite mhirizhonga kuti vasvibise sarudzo dzakatarisana nenyika dziriko mwedzi unouya.
Ndinoziva kuti madetractors edu netuvasvika tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Vachiwo kune vemabhizimisi vari kuda kuti ZANU PF ikundwe musarudzo vari kukwidza mitengo yezvinhu kuitira kuti vanhu vapandukire hurumende yavo vachiyambira kuti izvi ngazvipere kana kuti vachatorerwa matanho makukutu.
Who are fighting us? Kubva musi watakataura sehurumende kuti we are going for elections. Maprice akatanga kukwira. Our Zimbabwe dollar karobwa. Reti chikwira. Zvichiitwa nevasingavada kuti vanhu vapandukire hurumende tikatsvaka kuti ndivanani
vamunangagwa vati vacharamba vachivandudza nyika zvikuru kumaruva vachiti minda yakapiwa vanhu havaitorerwe uye vayambira vose vachada kudzosa varungu muminda panyaya yemhirizhonga mutevedzeri wemutauri webato recitizen coalition for change kana kuti TCCC vaustarosiziva vanoti vamunangagwa vataura manyepo sezvo nhengo dzavo dziri kurohwa nekushungurudzwa munyika zvikuru kumaruva
pamusoro penyaya yedisaging yepolitical violence zvikuru sei kumaruva isu takakurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti sarudzo inyaya yekusarudza munhu waunoda inyaya yekompetition yemapolicies and ideas kwete kuchinjana maoko nekuti ZANU PF kana yakurirwa inenge yakushandisa mhirizhonga zvikuru sei kumareserva asi vanotaura vati ndo vanodiwa asi vanhu vari kuratidza kuti vanhu vari kuda shanduka saka ZANU inoda kushandisa violence ndosaka takataura munhu
nhengo dzeTripleC dzinonzi dziri kurohwa nekushungurudzwa zvikuru kumaruva ematunhu anoti mashonaland west manicaland nemasvingo imwe nhengo yezanu pf yapinda mumusangano uyu isina kuda kudomwa nezita inoti inotarisira kuti hurumende yezanupf ichagadzirisa migwagwa makiriniki nezvikoro sekuvimbisa kwayagara ichiita. ZANU-PF yatakura nhengo dzayo kubva kumatunhu madiki ose emashonaland west nemabhazi nemarori anodarika mazana mashanu. Kunyange hazvo bato rezanupf riri kuita misangano yaro pamadiro, bato rinopikisa Resistance Coalition for Change riri kurambidzwa nemapurisa kuita musangano yaro mune dzimwe nzvimbo, uye munzvimbo dzarinenge rapiwa mvumo rinonzi risatakure vatsigiri varo nemabhazi kuenda navo kumusangano. CCC nezuro yakatoenda kumataredzi mhosva kunoisa nyaya yekurambidzwa nemapurisa kuita musangano wayo kubhindura mangwana nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvinzwisisike. Zvikonzero izvi zvinosanganisira zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano nebato rinopikisa iri haina zvimbuzi nemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Nunura Ijena.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapepa aro atambirwa nedare repamusoro reHigh Court ariri kupokana nedano rakatorwa nemutongi wedare ramagistrate wekubhindura nezuro rekuramba kunzwa nyaya yekurambidzwa kwemusangano waro warakaronga kuita mangwana mudhorobha iri nemapurisa. Mapurisa mubhindura akanyima mvumo bato reCCC kuenderera mberi nemusangano waro wemangwana achipa zvikonzero zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano haina migwagwa nezvimbuzi. Bato iri rine urongwa hwekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashanaland central. Tabata nhengo yeCCC vaagents Gumbo vanove zvakare Gweta avari kufambisa nyaya idzi kumatare dzimosva kuti tinzwe zvizhinji.
High Court yatambira mapepa edu iko zvino. Mutongi wedare guru ari kuongorora mapepa achizotipa zuva rekuti tiuye kuti titaure nyaya yedu, tiparure nyaya yedu pamberi pake. Tinotarisira kuti zuva ratinopiwa angava nhasi manheru kana kuti mangwana kuseni seni, before nguva yatakatara kuti tiite musangano wedu welaunch yeCCC campaign. Saka ndo zviripo pari zvino, takamirira kuti tichinzwa kuti tichanzwika nguvai kuitira kuti musangano wedu wamangwana uenderere mberi pasina mhirizhonga.
Asi munozoona here muchikwanisa kunge muchiunganidza nhengo dzenyu muchiita musangano iwo wamuri kutarisira, toti mapiwa mhinduro nedare usiku huno kana mangwana kuseni?
Hongu pachaita hapo kurema pakuramba tichiunganidza vanhu, asi vanhu vakatogadzirira vanhu izvozvi kutaura kudai mubhindura yainga ingori yelo chete, kutaura kudai kubva nzvimbo dzakasiyana dzezimbabwe vanhu vakatomirira kuti tokuda ngoti tingonzwa kudare kuti musangano wedu wabvumidzwa here toenda tonoparura urongwa hwekampeni yedu yemuzimbabwe. Because yaita malogistical issues tinozvitarisira, ndo hunonge huri urongwa hweava vanenge vachida kutimisa kuti tiise musangano yedu. Pavanoisa maprohibition ava vanenge vachiziva kuti mukumatare matano vanenge vatora hakwanisi kuti anobudirira, asi chavanoziva ndechekuti tinenge vanenge vakanganisa kampeini yedu, vanenge vakanganisa kuronga kwedu, vanenge vakanganisa masupporters edu. Vane shuviro chete yekuti vaite dampen maspirits evanhu, vaite dampen maspirits evanhu particularly panguva ino yekampeini. Vanhu vakagadzirira kuti vaakuda kuenda kuti vanoita sarudzo dzavo vachitaridza President Nelson Chamisa as the next president of Zimbabwe.
Vanga vari nhengo yeCCC vari zvakare Gweta vaagents Gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro. Bato iri rinoti riri kumirira kutanga ranzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare edzimosva pamusoro penhengo dzaro dzinonzi dzakaramba kutambirirwa mari dzekuti dzinyore sekukwikwidza musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengetai Guta.
Hongu, urongwa uhu tanga tambohusendeka nekuda kwechikonzero chekuti patakaenda kudare reElectoral Court uko tanga tichitsvaka kuti maMP edu akarambirwa kubhadhara mari dzenomination fee kuZEC dzitenderwe. Saka patakaenda takanga takapuwa chiono chekuti tigare pasi nemagweta ezeki. Izvi zvakabva kumutongi Justice Chinamora kuti tigare pasi tiite inonzi consent order mushure mekunge paine nhaurirano dzakanga dzaitika mudare imomo. Saka magweta ezeki akazodzoka mushure mekunge vakurukura nevanhu vavanga vachimiririra vezeki kuti aiwa urongwa huya tazoshandura hatichada izvozvo taakuda kuti nhauiyi inyatsoongororwa kana kuti inzverwe nedare. Saka ndo zvazopa kuti isusu titiwo hazvichagona nekuti urongwa uhu tingahuparura sei isu tisina vamiriri vedu vanofanira kunge vachizopinda muparamende.
Saka mave kutarisira kuparura urongwa hurini tichiona kuti mazuva asara angangodarika makumi mana zvishoma ekuti sarudzo dziitwe.
Hongu iroro idi kuti nguva yasara ndo yaashoma, asi ndinofara zvizhinji nekuda kwokuti vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona kuti hutongi hwehudzvanyiriri hweZANU-PF huri kuda kuedza nepese pahunogona nahwo kuti humbunyikidze zvido zveveruzhinji, humbunyikidze musangano weMDC. Saka isu ticharamba takatsungirira pamwe nevana veZimbabwe, hazvinoita puwa zuva rimwe chete kana matatu kana angava gumi kana api, ivo mupfungwa dzavo vanenge vachiona sekuti vagona, asi vana veZimbabwe vari kuona zvese zviri kuitika. Zvichapa izvo kuti vazive kuti vachasarudza hurumende ipi pasarudzo dzatatarisana nadzo.
Iyo nyaya yenhengo dzenyu iri kumatare edzimhosva yaitadzisa chii kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro?
Kweta zvaigona kuti tiparure urongwa uhu nekuda kwokuti urongwa uhu ndehwekutsvaka rutsigiro kubva kune ruzhinji rweZimbabwe. Saka ruzhinji rweZimbabwe runozotsigira aniko iyo zeki yacho ichiramba kuti vamiririri vemusangano weMDC kumatunhu maMP edu makandidates atenderwe kuti abhadhare mari yekwakatsekera manomination fees?
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengetai guta vari parunhare muHarare neStudio 7. Amai Zodwa Kumalo Dabengwa, mudzimai wegamba renyika Mushakabvuva Dhumiso Dabengwa, avakashaya mwedzi wapera varadzikwa nhasi kundava zinduna pasi pamambo Mushana Kumalo. Amai Dhavengwa vakashaya mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Vamwe vaonekana naamai Dhavengwa mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa, gurukota rinoona nezvedunhu reUlawayo amai Judith Ncube, utungamiri webato reZapu pamwe nehama neshamwari. Amai Dhavengwa vakashaya vari kuBritain musi wa15 mwedzi wapera vave nemakore makumi manomwe nemasere kana kuti 76, ndinodzokorora makumi manomwe nematanhatu kana kuti 76 ekuberekwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika mbiri dzine upfumi hwakasimbisisa pasi rose, America neChina, dzakurudzirwa kuti dzishande pamwe mukurwisana nematambudziko anosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze. Mashoko aya ataurwa negurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi pamusangano wavo nenhengo dzehurumende yeChina pamwe nenyanzvi dzemamiriro ekunze muBeijing. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunombopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi machipiwa naIvans Zininga akamirira Marvelous. Ivans aita hurukuro naamai Ruvimbo Nyembe vari kuSouth Africa, ava nekambani yavo yemainsurance yeDiaspora Meds.
Diaspora Meds are medical insurance inobatsira maZimbabweans ari around the globe. Kuti vape vadikani vavo vari kuZimbabwe mukana wekunoona nachiremba or medical services vari kuZimbabwe.
Chinofamba sei chirongwa ichi?
So chirongwa chedu munokwanisa kuregister muri kwamunenge muri ikoko, ungave ku UK, Dubai, South Africa, wherever kwamunenge muri, but hama dzenyu dziri kuZimbabwe ndo dzinenge dzichiwana access kuma service providers edu ari kuZimbabwe. So isusu tine over 500 ma service providers kubva kuma pharmacies, ma GP, even ma specialists.
Vanoda kupinda vanoda kunzwisisa kuti zvinongonzi chero mari yaunayo here, zvinobhadharwa sei, zvine mafomu anofiliwa here, zvinofamba sei?
Prices edu, so isusu tine prima covers. And then my prices edu anosiyana zvichienderana nekavha yamunenge machuza uyezve neage yemunhu wacho amuroda kuisa pamedical aid. Hatina zvedu maage restrictions kuti mwana mudiki aende pamedical aid kana kuti ava vakurisa havakwanisi kuenda pamedical aid. Tinongotora vanhu vane maages ese, but maprices ndo anongosiyana. Saka kana muchida kuona mabenefits edu or muchida maquotations, munokwanisa kuenda pawebsite yedu pa www.diasporamed.com or munokwanisa kusenda email kuinfo@diasporamed.com.
Vari kuno tiri kuAmerica, vamwe vari kunana Britain, vamwe vari kuDubai zvamambotaura, vamwe vari kupi kupi, kana vachidawo kuti vanyorese, vane panoanogona kungoenda here, vonobaya baya votowana mafomu kana kuti vanofanira kukutumirai maemail kana kufona kana kudii?
Vanokwanisa kuzvifilira vega fomu online. Fomu redu rinowanikwa paiyo website yedu. Vanongofila madetails avari kuda anenge achidiwa kuiswa pafomu, and then kana information yavo yasvika kusaidi kwedu tinova contacta toasendera message yekutizvoni taiwana information yenyu tichikommunicata navo kuti process yacho iri kufamba sei. But kana vachida kuzvitira vega vanoenda pawebsite, but kana vachida kubatsirwa sevanyatsonzwisisa vanotora sima contact number pawebsite or vanotisendera email. Then one of our self consultants anovafonera back or kuvaemailera back onyatsotsanangura kuti tinofamba sei kwavari.
Ndoda kutarisawo kuti imi munosiyana papi nevamwe vagara variko, chinoita kuti vanhu vati isi takuda kuenda uku tibve uku chii?
Tinosiyana ndechekuti iri kupa vanhu ivo vari mhiri mukana yekuti vabhadhare hama dzavo dziri kuZimbabwe ivo vari kwavari. Nekuti neyekusenda mari kunzi unogona kunzi ndarwara nditumire $100 zviri kudiwa nadokta, munorega kushandisa mari iyoyo kuna dokta or kuzi mutenda mari yemedication or iye kutotumira mari asabhadhire medical aid. Then munongozivawo zvinoitika nemari, vanhu vanogona kushandisa mari for zvimwe zvinhu. Then kana munhu azorwara pofuya futi nyaya dzekuti pari kudiwa mari chisisi. So Diaspora Meds inopa mukana yekuti vanhu vari kumhiri vanongokwanisa kungobhadhara direct kune medical aid kuavoida nyaya dzinozobudabuda kuti mari yakazoshanda and all. Uyezve nyaya dzemaage restrictions, sezvamuri kuona mamwe mamedical aid achatore vanhu vati kurei vamunoti mapension years. So Diaspora Meds inokwanisa kutora vanhu ivavo vezera rati kurei.
Vanoda kunzwa zvizhinji, vanoda kuzokutsvagai, vanoda kukuteverera iwo nevane mibvunzo, vonanga kupi?
So vane mubvunzo, vanhu vanoda kutiteverera, munokwanisa kutisendera email info@diasporameds.com. Mukangosenda email ine macontact details enyu, tinokwanisai kukufonerai back oko kusenderai WhatsApp, whatever zvinokuitirai imimi zvinyore kwamuri. Kana vachida vanondibata pa +27 655 980 375, ndo WhatsApp number yavanokwanisa kundibata kana paine vari interested vada kuregestera hama dzavo or vane mamwe maquestions avari kuda kubvunza.
Tinotenda Evans anga achitaura naamai Ruvimbo Nyembe vari parunare muSouth Africa. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namufundisi Richard Moyo pamusoro pedambudziko rezvinodhaka ravanoti vari kuona richipindwa nevana zvikuru vezvikoro zvepamusoro vari muSouth Africa pamwe nekumusha.
wako zine daka idambu ziko wombezi kuru kwa zundu. Na kukutaura nenao iya, daka wona nena yato garatisi wona ino nisatisi ino sirilisa. Kuona vana vechikoro vanenge vakatumirwa kuzvikoro kuzodzidza kuma university pamusoro soro kana kuzodzidza mune zvimwe zvikoro munga munyika ine yatiri kana nekuZimbabwe kana nedzimwe nyika vidwe mwari dai akabatsira vana nokuti vana kana vachinge vasvika munyika dzatiri dzino kuzodzidza vanotanga kutsangana nemafriends akasiyana siyana nokupinda makasiyana siyana vopesera vamwe zvinodhaka vopesera vakuti vabereki vachivatumira mari dziya dzekudya kana dzekubhadhara rendi vanopesera vakutenga futi zvinodhaka nadzo vopesera vakugara muma street vakunonga mapepa vachitengesa vachiita zvema drugs.
Saka imise mufundisi muri kubata sei inyaya iyoyi yekutorwa kwezvinodhaka nevana vanenge vayauya kana ku South Africa ikoko vachiti vari kunangana nenyaya yedzidzo asi vopesera vapinda mune zvinodhaka?
Samufundisi semugari wecommunity yandinogara, nauye kutorwa kwezvinodhakwa inotirwadza, inotishungurudza, nokuti uchiona munhu akutora zvinodhaka unoona ari munhu asisina future, ari munhu avari rimwe dambudziko. Saka tinozama zvikuru nepatinogona napo kudzidzisa nokuyambira vechidiki ivava kuti vasagona kupinda mune zvinodhaka, kana kuti nevarume vakuru nanabana naamai, nekuti dzimwe dzimba dzaparara varume vakuru kana penozvi unopesera kutengesa midziyo, kutengesa zvose nevanawo ndizvozvo. Saka tinozama nepatinogona napo, uye futi nenyika ino pachayo iri kuzama pose pose, kana nyika dziri kuzama, ndosaka makuona makampeni akawanda akanga achiitawo zvinoto zvinodhaka, asi hazvina kukwana. Zvaifana kuti kuvafundisi vose vemakereke akasiyana siyana kunouya vana vezvikoro ngava vanodzidziswa mukati menzvimbo dzose dzingava dzekutandarira, ngavapote vachindodzidziswa kuti wako zvinodhaka kakaipa zvikuru, kuri kuuraya ramangwana, kuri kuuraya upenyu hwevanhu vazhinji. Saka tinongoda kukudai Mwari akanzwira ngoni akabatsira, uye futi nemuzvikoro zvifambe vana vachidzidziswa nenhau yekutorwa kwezvinodhakara zvichigonekana, vachifamba nevakatora zvinodhaka vatori mazviri vachivaona kuti navo vasagona kupinda mazviri. Tinotenda.
Mati, mamboitawo here tsvakurudzo yekuda kuona kuti zvii zviri kusunda kana kutuma vana ava kuti vange vachipinda mukutora zvinodhaka?
Tsvagurudzo yandakaona uye futi yandakanyanya kutarisisa zvikuru kuvana vanouya kuzodzidza muzvikoro zvepamusorosoro, dambudziko randakaona ndirekuti hatingati nzara kana kuti kudii, asi nyekuti vana ava vachinge vauya vanosangana nemamwe mafriends akaipa, kana kuti munzvimbo dzavanenge vachirenda kana dzavanenge vachigara kungawa kumalokesheni, tongogoti arega iti ndinorenda kulokesheni kwakachipa kana kurenda mutauni, vobva vasangana nemafriend akasiyana siyana vanonge vachipinda vachifara munzvimbo dzekutandarira. Ndo munotangira matambudziko umomo, nemari dziya dzavanenge vachitumirwa navabereki mwedzi nemwedzi vopesera vakuzvishandisa kutenga zvinodhaka. Kana vari vanasikana navo vanenge vakudana nevanhu vakuru, uye futi nevakomana vanenge vakuvashandisa kuvapa zvinodhaka. Saka rimwe rimwe dambudziko randakaona iroro.
Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri, mufundisi moyo?
Vana vanofanira kurayirwa zvikuru, uye futi kana munhu achinge akuenda kuyunivhesiti ava munhu wakura, vasiya nemunhu ari papuraimari level. Saka tinokurudzira zvikuru kuti vana ngavachenjere, zvinosatsisi kuona vana vakauya kuzvikoro vama street kids vakufamba vasageza vachingotendera vanasikana achifamba nevakomana gumi, zvinopesera zvaadambudziko vamwe vachizopesera vapuwa vana. Saka zvino zvinotitambudza izvozvo.
Iri dambudziko ramuri kuona muvanakomana chete here kana kuti muvanasikana chete, kana kuti idambudziko riri kusanganikwa naro nevana vese vangava vanakomana kana vanasikana?
Zvinhu izvi zviri kuitwa nevanakomana nevanasikana kana chatarisa pamazera, tinogona kutanga pamazera epa 16 years zvichikwira. Vari kuita vose, asi vanhu vakanyanya kuwanda zvikuru vanakomana ndo vakanyanya kuwanda zvikuru vari mazviri, uye futiwo nevanasikanawo vakawandawo vari kutevera vari mazviri. Zvizvinhu zvinorwadza, zvinotambudza zvikuru izvozvo, zvinokanganisa ramangwana ravo, zvinotambudza zvikuru izvozvo. Saka dai Mwari akabatsira, nokuti zviri kukanganisa ramangwana remhuri yeZimbabwe neworld ino yose.
Zvinhu izvi zvaane nguva yakadii muchizviona zvichiitika, mufundisi moyo?
Baba wakandimirira gaindira mashoko angu kupesira, ningati kubva mukati megora 2013 taona vana vakawanda vachitanga kutora zvinodhaka nevakasiyana siyana vachiparara zvakanyanya kunyanya vana vechikomana.
Mufundisi Richard Moyo vari parunare muSouth Africa neStudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, Our Lives. munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vave netarisiro itsva yekuti dzimwe nguva zvikwata zvenyika zvingangodzorwa mumakundano enhabvu yepasi rose zvichitevera kushanya munyika svondo rino kwechikwata cheFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sangano rinotungamira nhabvu yepasi rose iri rakatumira chikwata chevanhu vatatu vanoti mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge, mukuru anoona nezvenhengo dzeFIFA muAfrica vaGelson Fernandez, pamwe nemutungamiri weCOSAFA vaArthur de Almeida da Silva. Chikwata ichi chinonzi nevanoziva zviri kuitika chakaita misangano neveSports and Recreation Commission pamwe negurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kesti Coventry, uye FIFA inonzi nevanoziva nezvenyaya iyi inogona kuburitsa gwaro rezvakabuda mumisangano yose iyi pamwe nechisungo chayo pakurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe nedzimwe nyika. VaFernandez navaDa Silva vakabuda munyika kare, asi vaMudenge vanonzi vachiri muZimbabwe. Asi vakawanda vanotora mutambo uyu vari kurwadzikana kuti sei veFIFA ava vari kunonoka kudzosa zvikwata zvenyika munhabvu yepasi rose kubva zvavakatanga kuuya muZimbabwe vachiita misangano. Kushanya uku kwave kwechipiri FIFA ichiuya muZimbabwe, asi pasina shanduko iripo apo Zimbabwe iri kuramba yakadzingwa munhabvu yepasi rose. Asi veFIFA vanotorokedza nepese pavanogona napo kuti Zimbabwe itambe zvekare nevekune dzimwe nyika kutanga mu-2026 World Cup. Mutsigiri wenhabvu vaProsper Mashaya vanoti vari kufara kuti SRC neFIFA dzave kugara pasi kuti zvinhu zvenhabvu munyika zvifambe.
Tikutarisira kuti Zimbabwe inofanira kupindawo makundano kazi chakafara kuti vanhu FIFA kwauyo muno.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacopu vanoti FIFA yaifanira kutaura paimire vamiriri vayo vasati vabuda munyika.
Vanhu FIFA vangu vari muno manija vati vaifanira kunge vasiya vagadzirisa zvinhu kuti isu titambogora muno.
Zvichakadaro mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi, Dynamos yaita mangange 0-0 neFC Platinum mutambo uyu watambirwa muBaba Field Stadium mumusha weDimbare kekutanga kubvira yavambwa muna 1963. Mutsigiri weDynamos vaPhilosophy Nyaunde vanoti kutambira kugweru kana kuBulawayo kunopawo mukana wekufara kuvatsigiri vechikwata ichi vari kunze kweHarare. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chiefs 2 Caps United 1, Yada 0 Herentals 2. Mitambo yamangwana yakamira seizvi: Highlanders vs Triangle, Greenfield vs Chicken Inn, Shesham vs Ngezi, Simba Bora vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoramba kuti munyika mune mhirizhonga, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachipomera bato reZanu PF kukonzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikuseemina Praxidis Jeremiah.